Vaona izvi zvichiitika vanoti havazivi kuti mitumbi yavo yakatakurwa nemapurisa here kana kuti kwete, uye vanoti vamwe vacho vapiswa vakasara vave madota. Mumhirizhonga iyi iri kuenderera mberi munzvimbo dzakatenderedza guta reJohannesburg dzakaita seHolomisa, Tokoza, Kettlehong neMandela Squatter Camps. Mumwe mudzimai ane ruzivo nezviri kuitika, amai Plaxides Chakadya, vanoti zvino hazvina kumira zvakanaka zvokuti vari musango vakawanda.
Ndiri muJoburg. KuMandela kunonzi kukahle kwomu kwataparadzwa nezvinhu zvakawanda. Takabuda mumba nesuwo tichitiza tichitsvaga kuti tinoponera. Ndavatatiza kustation, takazokwanisa kuti tijambe juraho takumhanyiswa futi ikoko. Ndavatanowira kuseri kwejuraho munjanji. Ndavatatorawo nevamwe baba musecurity vanogadha njanji. Saka vatitora kudaro patakangobuda vanhu kwakusara kupindawo mumba vachiedza dzimba dzese dzemaforeina vachipisa vachitora zvinhu. Hatina kana chatasarwa nacho. Ndine vana vanakana chavainacho. Izvozvi takawanda tiri kusango nevana. Hatina kana bhutsu, hatina kana chataswera tadya, taswera nenzara. Tiri kutambudzika zvakanyanya, hatizivi kuti zvinogumirepi. Tongomhanya tichienda nemasango, asi taitirwa zvakanyanya tiri munhu muMandela kukahlekoo. Vamwe vatsva madota chaivo.
Amai Chakadya vanoti havazivi mazita evanhu kana hama dzevashaika, asi vazvionera nemaziso avo zvichiitika.
Tati taziva kuti ndanani, tangozotiza hatisi kumba tiri kusango izvozvi. Hatina kuzoziva kuti baba vawanikwa kuti ndanani uye ndevekupi. And the bodies, they are still in location. Polisi yanga isati yavazovatora vakangoraiswa murodhi pavari pavatsvira ipapo. Pati zvino zvisingazoti vatorwa here, kati kubva vakusvika kumatu vanga vasina kutorwa vakangorara murodhi kuti vanhu vapiswa makuseni.
VaAlois Nyamuranga, avo vanogara mumusha weMandela, vati nhasi mangwanani kune zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvapindirwa mumba zvikapiswa pamwe nenhumbi dzavo dzinosanganisira motokari.
Iko zvino pane dzinonguva vari kufambira imba baimba vachitora midziyo vachipisa mimwe midziyo vachitora vachienda nayo. Asi chiri kunyanyotikashamadza nekuti ityisa ndechekuti izvi vari kuzviita pamberi pemapurisa. Mapurisa asvika aripo, asi vari kuita izvi zvekutora midziyo vanhu vachipisa, mapurisa akatarisa zvavo.
VaNyamuranga vaudza Studio 7 kuti zvino hazvina kumira zvakanaka munzvimbo iyi.
Kuno kuMandela kuri kuitika imhirizhonga inotyisa zvikuru. Mhirizhonga yakatangisa manheru nguva dza12:00 pakati peusiku takarara. Takanzwa vanhu vachiimba, vachiridza ngoma. Tikakwanisa kubuda tichidongorera tichiona vachipaza zvitoro mumasaluni vachipisa. Zvakare mukudaro imomo wakapisa vanhu vanokwana kuita vatatu.
VaNyamuranga vati kune vanhu vari kupinda mudzimba vachidzipisa, asi pasina zviri kuitwa nemapurisa.
Pari zvino pane zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvapindirwa mudzimba zvikatorerwa mbatya dzese nemidziyo yese ikapiswa kusanganisira motokari yapiswa zvekare.
Munzvimbo idzi vanhu vakawanda vasiri zvizvarwa zveSouth Africa vapiwa maawa maviri kuti vadzokere kunyika dzavo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Vatawanda Doyce, avo vanogara muRustenburg, vanoti kunyange hazvo munzvimbo yavanogara muRustenburg muchine runyararo, kune mhuri dzeZimbabwe mbiri dzinogara munzvimbo iyi dzakakuvara dzashanya muguta reJohannesburg neZulu.
Takatarisa panyaya iri kuitika muRustenburg so far, hatisati taziva kuti ndiani nani. Mhirizhonga ichiri yakatinyarare hayo, asi hatisati taziva kuti ndiani nani vati vakuvara so far. But pane vamwe vanogara muno Northwest vakanga vari kuJoburg, zvekunzi kune maZimbabwe ni2, but hatisati takwanisa kuti tizive mazita avo ndiani nani. Vanogara kuno muRustenburg, vana vachanonzi vanogara kunonzi kuMafikeng, vachanogara muTavan West. So hatisati taziva mazita kuti nzwe kuti ndiani nani, mazita ndiani nani vakakuvara. But so far murunyararo ichiriko, kune mapurisa ariko ari kumbotenderera achiri vakatichengetedze mhirizhonga. Asi nhasi kune miting yamboitwa, kunzi kwamboitwa miting yekuti vaongorore kuti vachida kuti vatangewo side rona. Saka hasati ndanzwa kuti pakamira sei. Basi tine vamwe vatenge tichimbokonfirma kubva kwavari. Tine mumwe mupurisa ndambobvunza akati aiwa hakuna kuti ri alert nenoise, hakuna kwati kwaitika noise so far.
Zvichakadaro, mutungamiriri webato rinopikisa hurumende muSouth Africa reInkatha Freedom Party vaMangosuthu Buthelezi neZulu vakakurudzira kuti paitwe musangano wechimbichimbi neparamende wekuzeya nyaya iyi yemhirizhonga. Mhirizhonga iri kuitika muSouth Africa panguva iyo vatungamiriri venyika dzemuAfrica vari kuita musangano weWorld Economic Forum on Africa kuCape Town muSouth Africa kwakare. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.